Vamonzora vazivisa kuti muzvare kupe vacharamba vari mutevedzeri wemutungamiri webato wekutanga sezvo vakasarudzwa paCongress yemuna 2014. Vazivisa kuti vaElias Mudzuri ndivo vachange vari mutevedzeri wavo wechipiri vachiti kana ivo vamonzora vasipo muzvare kupe ndivo vanofanobata matomo emutungamiri webato. Vati izvo zvinotevera mutongo wedare repamusoro uyo wakati kudomwa kwakaitwa vaNelson Chamisana vamudzuri kuti vave vatevedzeri vavamogeni Tsvangirai ivo vatsvangirai vachiri vapenyu kwaive kusiri pamutemo webato iri. Vamonzora vati vaona zvakakodzera kuti vatore danho iri vachiti vanoziva kukosha kwavamudzuri vakatarisa mabatiro avanoita basa kubva vatsvangirai vachiri vapenyu kusvika pari zvino. Kunyange hazvo vamudzuri muzvare kupe navamogeni Komichi vakavakunda paCongress nesvondo iyo inonzi nevatatu ava haina kufambiswa zvakanaka.
Zvatanga tichinyanya kutarisa patanga tichigadzira utungamiri hwedu ndezvekuti vatungamiri varamba vagara varipo, hatisi kuvabvisa, vanoramba varipo. Kubva kuna nama Vice President tati Madam Kupe vanoramba varipo, Maitokozani Mukupe vari mutevedzeri waPresident, asi vachava mutevedzeri wekutanga nokuti ndo vakavhoterwa kuCongress ya 2014. Pane pfungwa dzatati nadzo dzekuti titore vaElias Mudzuri vaite mutevedzeri waPresident wechipiri, asi vari mumashure maamai Kupe. Izvi tazviitira kuti nyika ino ine maPresident matatu maviri, baba Komichi tati vasare vari national chairman ndobva tagadzira vamwe uko. Asi zvatatarisa tatarisawo zvakare kuti madunhu edu emuZimbabwe akamiririrwawo here.
Mamwe magweta atataura nawo ati kudomwa kwavamudzuri semutevedzeri wavamonzora wechipiri kuri kunze kwebumbiro remitemo rebato iri, sezvo mubumbiro iri mune chinzvimbo chimwe chete chemutevedzeri wemutungamiri webato. Vamwe vati bumbiro reMDC rakavandudzwa kakawanda, saka hazvisi kunyatsozivikanwa kuti zvaitwa izvi zviri pamutemo here kana kuti kwete. Kunyange hazvo dare reSupreme Court rakati zvakaitwa navatsvangirai vachiri vapenyu zvaive kunze kwemutemo, asi vamonzora vati zvavaita izvi vachazvisvitsa kukomiti yeNational Council kuti vapiwe mvumo yekuenderera mberi nekudoma vamudzuri seumwe wavatevedzeri vavo. Vatiwo muzvare kupe vagara ari munhu akasarudzwa neCongress kuve mutevedzeri wemutungamiri webato, saka nokudaro pana muzvare kupe hapana dambudziko. Vamonzora avo vanga vakatarisirwa kusangana navaKomichi mukupera kwezuva ranhasi vati chasara ndechekuti muzvare kupe vamudzuri navaKomichi vataure pavamire nenyaya yezvigaro izvi. Hatina kukwanisa kutaura nevatatu ava kunyange hazvo vamudzuri vakaudza Studio 7 nemuvhuro kuti vanofanira kugara pasi sevatungamiriri vebato kuti vazeye mafambisirwo akaitwa Congress yavo zvichitevera kusarudzwa kwavakaitwa nesvondo. Vamonzora vaudza vatori venhau pamuzendo webato ravo paMorgan Tsvangirai House kuti vakazvipira kuita nhaurirano nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, ZANU-PF nemamwe mapato panyaya dzinobata mararamiro everuzhinji munyika. Panyaya yekupinda munhaurirano dzePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD idzo dziri kutungamirirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vamonzora vati vachapiwa gwara nekomiti yebato ravo yeNational Council sezvo nyaya iyi isina kuzokwanisa kutaurika paCongress yebato ravo kuburikidza nekusanzwisisana kwakange kwavepo nevave vaikwikwidzana navo.
Isusu tiri kuti hatisi kuda kurwisana nemamwe mapato, angava mamwe mapato ezvematongerwo enyika akaita sana MDC Alliance, akaita sana Ndonga. Tinoda kuti tishande pamwe chete sevana veZimbabwe, seopposition. Hatifani kuita opposition yakangopatsanurana patsanurana, hazvina zvazvinovaka. Asi tinogona kunge takasiyana, umwaine leadership yake, umwaine bato rake, zvichienda zvakadaro. Asi hatifaniri kutukana, ndiyo message yatanga tichipa nhasi. Saka tichange tichitaura tese.
Hatina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaPatrick Chinamasa sezvo vanga vachiti vakabatikana nemusangano wekomiti yebato ravo yeCentral Committee, ukuwo Nhare Mbozha yemukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi yanga isiri kupinda. Vamugwadi vakamboudza Studio 7 kuti vese vanoda zvenhaurirano vanofanira kuuya kuPollard. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vaudza Studio 7 kuti Sebato havana nguva yekutaurirana na MDC yavamonzora.
Hatina nguva yekuteerera zvitota makwizi ariko. Nyaya yevanhu inyaya yakakosha, haisi yematakanana. Vana Douglas Monzora ndeve matakanana, ndeve mahumbwe. Hatina nguva yekuteerera izvozvo. Isu tine nyaya yevanhu, nyaya yekuti vanhu vawane fundutso, upenyu hwavo ufambire mberi. Zvana Dhagi zvine zvematakanana, hapana munhu anoteerera vana Dhagi.
Asi imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika, wevari mutungamiriri wesangano replatform for youth development vaclaris Maduku vati chinhu chinonakira mapoka eMDC aya kuti avataurirane, asi izvo zvinogona kunetsa sezvo mapoka ese aya ari kuda masimba.
Veruzhinji vagara vachiita politics dzeopposition kubvira 2000 pakafoma MDC vanga vakushushikana kuti ZANU-PF yaratidza kuti yatove nemasimba akawandisa, nekuti opposition haina kunyatso simba, haisi kuratidza gwara rekubatirana pamwe chete nekudonongodza matambudziko ari munyika, anosanganisa dambudziko rekuti upfumi hwedu hwatarara hwemunyika muno huri kungotambiswa nenyaya dzecorruption dziri kusanganisa vaya vanenge vari muutungamiriri, vanofungidzirwa kuti vari pautungamiriri nekuti ndopo vakazvarirwa varipo uye ndopavanofanira kufira.
Zvichakadai, gweta reMDCT iro ranga richimirira nyaya dzamuzvare kupe kumatare muzvinafundo Love More Maduku vati vamonzora vacharamba vari mutungamiriri webato. Kudzamara izvi zvikashandurwa nematare ndokunge paina akwikwidza nyaya iyi kumatare. Mashoko ava Maduku aya anotevera kukumbirwa kwavakaitwa neutungamiriri weMDCT kuti vaongorere segweta mafambisirwo akaitwa Congress yebato iri.
Mamirira zvakaita nepamutemo tinenge ichingoti kusvika paita dare remhosva rinoti zvakaitwa hazvisiri nemazvo. Tinenge ichingoti zvakabuda izvozvo kuti vakaita musangano wavo musi wa27 December pakaitwa sarudzo yakanzi vamonzora ndivo president vakawina sarudzo yakaitwa ipapo. Pamutemo wenyika yeZimbabwe ndo zvinombotambirwa izvozvo. Kusvikira umwe anenge asiri kufara nazvo aenda kudare rezvematongerwo emhosva kuhigh court onopuwa order inoti aiwa zvakaitwa izvo hazvisizvo. Tinosungirwa tese kutambira zvazvakaita izvozvo.
Rimwe gweta zvakare avo vakambove mutevedzeri wamuzvare kupe vaobert Gutu vaudza Studio 7 vari kuAmerica kuti pasi pebumbiro reMDCT kana pachiitwa sarudzo mumwe anenge achikwikwidza ana simba rekudzivisa zvimwe zvinhu kuti zviitwe kunze kwebhodhi rinenge richitungamira sarudzo.
Kana sarudzo yatotanga yatanga, hapana munhu ane kodzero yokuimisa kunze kweIndependent Electoral Board. Kunyanya-nyanya kana uchitorovawo mumwe wevakwikwidzi ari kutsvagawo chigaro ichocho, hauna simba pamutemo weMDCT Constitution kuti ungakwanisa kuti sarudzo iri pakati woti ndaimisa. Vane simba iroro chete ndiIndependent Electoral Board.
Vamonzora vati chitima hachisi kuzomirira sipo vachiti patove nevamwe vavasina kudoma nemazita vari kuMDC Alliance vatoratidza kuti vari kuda kudzoka kubato ravo kuti vashande pamwe chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.